Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo kubvumbi 12, 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wekutanga ndamadzimai wangu ne first born yangu ine 24 years ne second born ine 21 years ndo vari kurwara.
Nhasi tine hurukuro navasosa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nemudzimai wavo nevana.
Kubvaiye zvinezvi naana chiremba kunana iko kunana parenyato wacho vaifanira kunge vangu vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyoyo vakuuyawo kwedu kutatira nekuita mishini.
Mukuru munyaya dzezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kugadziriswa kweWilkins Hospital kuchabatsira kurwisa chirwere checoronavirus zvakanyanya. Vatendi vakawanda pasi rose vopemberera kumuka kwaJesu vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention, anoti vanhu vafana nechirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi mana. MuZimbabwe mashaya vanhu vatatu pari zvino uye vanhu gumi nevana ndivo vabatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwemumwe murume muHarare neZuro. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica ichiteverwa neEgypt neAlgeria. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira uye wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe sepasi rose vanhu vari kurudzirwa kugara mudzimba. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika gumi nevana, vana vavo ndeve mhuri imwe chete inogara kuruwa. Mukuziya nyaya iyi tabata vasosa kudya avo vakabatwawo nechirwere ichi vaenda kuDubai chikapararirawo kune vamwe vemhuri yavo.
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa ne hurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndirotenda zve ma doctors ese achitungamirirwa na Dr. Chonzi weCity of Harare vakandibatsira chaizvo. They come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votigira, kana paine zvirupane pari kudzimba vatinovaudza vouya. Madoctors are coming every day. Saka ndirotenda through the Minister for Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Ndirotenda Mwari naizvozvo.
Ko hurumende pane rubatsiro rwairi kukupaiwo here panguva yakaoma kudai?
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa ne hurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda.
Mungatsanangurawo here ukama hwenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndamadzimai wangu ne first born yangu ne 24 years ne second born ine 21 years ndo ari kurwara
ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepa video panga pa Skype kana kuti pa nharembozha
atirutenda chaizvo nekuda kwebasa raari kuita vana madoctors anouya pamba because isusu were logged in hatisotendera kubuda payadhi pedu nekuda kwekuti hatisofanha kutapudzira chirwere ichi kune vamwe saka tiri pamba pedu saka vanouya madoctors anouya every morning vachicheka unaasi kuti tiri sei havambofoni vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane rurwara here pane any medication irudiwa here vachititarisa
asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko
inini ndino basa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni saka ndino maorder ku Dubai saka ndanangoenda as usual kuno order but unfortunately ndakangonoita handizi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handiziwi kana kuti mumarestaurant here pakudya handiziwi asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo ne the following day ndandaunzwa kupera simba nemusana wakubata saka ihosha inovaya paralyzer mabody parts akati wandei at the same time
vasosa kudya avave kunaya mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vachitaura vari parunare kuruwa tichaenderera mberi nehurukuro yedu navasakudya mangwana hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa zvipatara zvechimbi chimbi zvinorapa vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus matunhu ose kunyange hazvo vakawanda vari kuti hapana zvikwanisiro kuzvipatara zvikuru zvopa kuti kurwisa chirwere ichi kunetse chimwe chipatara change chichigadziriswa chazovhurwa ndechewilkins hospital icho chakafira mutori wenhau Zororo Makamba akatanga kufa nechirwere ichi muzimbabwe mushure mekunge adzoka kubva kunew york kutanga nhasi hurumende yange yatiwo chipatara chemupilo hospital kubulawayo chinenge chava kukwanisawo kuvheneka utachiwana hwecoronavirus mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru webazi rezveutano mukanzuru yeHarare Dr Prosper Chonzi ava vanotiwo pane zvakawanda zvavakadzidza kubva mukufa kwakaita vaZororo Makamba uye vapedza kugadzirisa chipatara cheWilkins
kuva kuti building yacho yange yachimbogadzirwa kuti inge ichisvikawo pane chimwe chinhanho chekuti kana ukanga wapinda imomo hauzoita kunge usiri pachipatara building yagadzisara pari zvino taakuisa zvekushandisa imomo maventilator mibhedha yaintensive care toisawo mamonita acho zichikwanisi kunyatsoshanda zvakanaka vana chiremba vachinyatsoona munhu ari uko iye vari uko vachiona kuti ari kuita sei asi basa rakaitwa zvakanaka chaizvo tiri kutenda vakatibatsira
ndaanani vakakubatsira
vakati wande infrastructure sprucing up yekuti mushandike vanga vari machina vati mukati maventilator mibhedha yeICU mabackup yesola yemvura vanhu mazimbabwe naari kungouyawo vamwe vakabva neuku vamwe vari kuya neprotective equipment vamwe vari kuya nechinafu chevashandi vamwe vari kuya saka vakangoti wandei wandei chazonyatsoburisa ndikara taona kuti zviri kuita sei nechirwere
makakwanisa kuona maventilator mangani manje nekuti akambonzwa kuti kwanga kusina kakada imwe chete
sofa tine 5 but takapromiswa mamwe akati o
pane imwe nyaya yavaZororo Makamba Dr Chonzi yekuti kunenge kwangu chinzi kuchipatara kwangu sina zvikwanisiro vana chiremba vakazoramba kuvabatsira makazviongorora here izvi
tirikutarisa nokuti pese panoshayika munhu hapashayikwe muroyi asi pamwe pacho ndepekuti tinenge tichibva tadzidzawo kuti apa taigora chirwere chinyowani chitsva uyezve vari kuchirapawo vazvimwe zvacho vari kusangana nazvo pekutanga neurombo nokutairwa nemukomana anga aine future it is so bright. Asi tine zvatichadzidzawo ndosaka tiri kuongorora. Hapana here zvaigona kuitwa differently, hapana zvaigona kuitwa zviri nani. Saka hongu tiri kuzviongorora zvikuru kubvira kuti kwaanga kwazvakatangira mabatirwo akaitwa ari muchipatara zvaishandisa zvakazvipo here, nzvimbo yacho yanga yakamira sei, madhokita aiuya here, anesa anga aripo here, mamonito. Saka zvese zviri kuongororwa.
Asi changa chiri chokwadi here kuti panga pasina ventilator uye kuti mamwe maplug acho anga asingapindirani neyakazouya?
Muzvipatara zvedu zvemainfectious hospitals hazvina kugadzirwa kuti zvisangane nevarwere vakadaro vanobva wada intensive care. Zvinenge zvichivanzorapa vanenge vane cholera kana TB kana vazhinji vakadaro havadi maventilator. Saka kana achinge adaro anenge akureferwa kune imwe level yatiti secondary level. Kunenge kune chipatara chaizvi chakaita sana Harare kana tertiary level chakaita sana Harare hospital kana kuti Parinyatwa. Asi nokuda kwemhando yechirwere chake patara izvi hazvina kuda kumutambira nekuti anga aine such an infectious condition. Saka zvanga zvava zvekungoti ngatiedzee kuti mwana aone awane oxygen. Taimbomupa first mask but yanga isisakwani nokuti izvo anga aunyanyozarirwa. Saka zvinhu zvakawanda ndozvati kutarisa. Saka vakuona kuti even tiri kuti kana panga pasina ngativei nazvo. Kana tikaramba tiringoti taungoungana nekuti zvakazodai zvakadai munhu wese achaona kuti chaigona kunge chakagadzirwa chaigona kunge chisina. Saka tiri kutori kubva iye zvino izvi naana chiremba kunana iko kunana Parinyatwa kuti vaifanira kunge vanga vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyoyo. Paakuuyawo kwedu kutatira nekuita michini. So it's unfortunate but ndo zvakaita asi tine urombo.
Mukuru mubazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare. Mune imwe nyaya, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoti zviri kunetsekawo zvakanyanya nekuda kwekunzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzomuAfrica. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume. Mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mabasa vaBrighton Songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame.
Vanhu vakutokuvara kusinezara. Saka izvi zvimabasa amira kunyange nevarungu varungu vachitotaura kuti utovheja padhuze navo nekuda kwecoronavirus. Is the same here in Zimbabwe. Brighton Construction iri muno tine matenda ati mabasa achiuva kuti tiite tikutadza kuti aita tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzedu dzatinge takatadza nedhora redu hazvichabatsira posi pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radonha.
Kunoku nevanhu vari kushanda muno muremba vanhu vakabva muzimbabwe vachiuya kuzoshanda musouth africa vazhinji havana mapemanent job vamwe vacho vakanonya kuti mapemiti vanoita basa rekuzvishandira nemaworlding rogadzira magedhi vari kunze kwegedhi vamwe vachitengesa mamobs zvakasvararamisa but vanzine dambudziko ravo iri hapana chekuti vachawana chekudya.
Vasongore avo vanovawo mufundisi musondo yemethodist church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose.
Takuvara nenyaya yecoronavirus ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo indopinda methodist church in Zimbabwe in South Africa again ndomatiri vanhu iye zvino takutopinda chechi pamafacebook pamawhatsapp apa mari yedhata hatina kuti tipinde pafacebook tipinde pawhatsapp zvinotochiita sei korona yatikuvadza.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambovapa mukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongomubovoto mumba mavo.
Coronavirus yauraya zvinhu. Baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa. Izvo so chikafu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera. Magetsi ari kupera anoda kutengwa. Hapana mari. Havasina kana mabasa nokuti vanoshandira. Havashandi vekambani tinovapa mari. Saka ichi chirwere ichi chatikanganisira pfunga ichi. Coronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa. Advantageo ndeyekungoti tingogara tichitese pambo fuch tinongotiwo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kwasi togara tichinetsana pambo.
Asiva Marvelous Mashaya Mombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine madisadvantage mahombe chaizvo ende uye ine maadvantagezo ainawo yekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba madisadvantage atisi kukwanisa kufamba, mashopu akavharwa, hatiunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi. Saka tiringogarawo tirimo mudzimba imomo mumabasa, hatisi kuenda ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasi kukwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo, vasiri kukwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri. Saka ndopane big disadvantage, but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuedza painogona kurwisa chirwere chatidai kuti netsa, but tinosiyira kuna Musiki tichiti aiwa zvichaita, Mwari ariko, Mwari mupenyu, zvine chinangwa.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya. Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaPeace Maridzo vanoti kugara mudzimba uku kwave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident muSouth Africa, asi nyaya yekuti mabasa vanhu havachakwanisi kuuya kuzotenga mumabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga, saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire low.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, asi mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti huwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru, sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Kusvika pari zvino vanhu vavhenekwa vanopfuura zviuru makumi mashanu nematanhatu zana masere nemakumi manomwe nematatu. Afrika inoti inoda kuvheneka vanhu zviuru zvitatu pazuva, uye pane vamwe vari kupinda mudzimba uye vamwe vachityaira motokari dzavovhenekwa coronavirus kana kuti mobile testing. Mapurisa nemauto ndiwo ari kuona kuti vanhu vagara mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi, asi vanorwira kodzero dzavanhu vari kuvapomera mhosva dzekutyora kodzero dzavanhu, kusanganisirawo kupfuura vanhu nepfuti. Mumwe mupurisa nemumwe gadhi vari kuferefetwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe murume kuEast London achinzi ainge achinwa doro kwete kugara mumba sekurudziro yehurumende. Vamwe mumisha inogara vazhinji vari kuita wakitina gonzo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchirai muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naMuzvare Talent Madhava, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tirikubata nyaya yezvedambudziko rechirwere checoronavirus, tichinzwa kuti dzidzo dzavo dziri kuendera mberi zvakanaka here sezvo zvikoro zvakavharwa pari zvino pamusoro pezvechirwere ichi. Ndino mukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, zviri kufamba here?
zvirinani kwakati.
Aiwa tinandiudzewo zvizere pamusoro pezvematambudziko amurikutarisana nawo sevadzidzi pamusoro pezvechirwere checoronavirus.
Chirwere checoronavirus ichichi chakatipinza mumatambudziko akawanda kubva zvachatanga. Unfortunately muno muZimbabwe hamu hatina any records yemastudents ati afa nekuda kwecorona. But looking at the situation, zvikoro zvakavharwa kubva zvakaita corona outbreak. My institutions ese akavhara nekuda kwelockdown. Tiri pa lockdown kudai so my students zvidzidzo zvedu zvakakanselewa, and there was also disruption of the academic calendar. You can see kuti semester madhesa yanga ita ndiyachatanga ichapera. Asisiriwo madhesa atichiri kushanda nawo. Seems kuti almost all the universities now they have resorted to online learning.
Mabata nyaye online learning. Nemaonerenyu mungati kuendera mberi nedzidzo muchishandisa dande mutande idanho rakanaka.
E-learning, online learning chinhu chachakatinakira sekuti when we look at technology chinhu chachakanaka chaizvo. Asi we are having difficulties. Why? Because isusu takatasa economic situation yedu muZimbabwe. My parents edu anga akabhadhara fees, ngatasa mafees edu anga akakwira chaizvo, and vanhu vakawanda vasati vatopedza kubhadhara mafisa haya vari kutotambudzika vashoma wangu wakati vakabhadhara. Saka chiri kuti netsa pakuti tishandise online inyaya yekuti madata bundles anodhura. Handimuri kuzviona matotadza kutotaura neni pamasocial media platforms because handitori na data. What's more, kuzowana data rekuti ndiri kufanira kunge ndichi researcher ndobva ndazoenda ndono upload assignment. Mamwe mapart 4 students they need to be researching about their projects, their dissertations. Saka that is the greatest challenge. However, the initiative was actually a good thing.
Sezvo vazhinji vari kuchema vachiti havana zvikwanisiro zvekudzidza vachishandisa dande mutande. Nemaonerenyu zvikoro zvikaendera mberi zvakavharwa pasina malessons kusvika nyaya yecoronavirus yagadziriswa, mungati idanho rakaipa here iroro?
Isusu sevadzidzi hatirambi kudzidza tsinasu. Takagara pasi tikati titaure nezvenyaya iyi tione kuti tingaita sei, nekuti option yekuti tirambe kudzidza is not an option. Saka tine masuggestions atakagara pasi tikawirirana seorganization kuti akasvikawo masuggestions aya akasvika kuministry of higher education and education anokwanisa kutibatsirawo.
Ndeapi masuggestions iwawo?
Yekutanga yacho tikuda kuti ministry yedzidzo handitika higher education and education ikwanise kutaura iugara pasi yotaura nemanetwork operators akaita seEconet, akaita seTelecel, akaita seNetOne handiti. Vakagara pasi vobva vataurana nawo votenderana kuti kana zvichibvira mastudents akwanise kuaccessa masaiti aec.zw okay at zero rate. In this case my students anenge achikwanisa kuenda pama institution sites for mahara, vachikwanisa kuenda pa portal for example. Imwe suggestion yatakaona ndeyekuti izvezvizvi ma students ari kukwanisa kuaccessa e-learning, online learning ndo vakaregista chete. Saka tinokumbira futi kana zvichiita ministry ipe a directive measure kuma institutions aya kuti vakwanise kuzumisa even ma students asati aregista kuti vakwanise kuaccessa e-learning.
Aiwa Muzvare Matava, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mure Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri panapa panepfenyuro yestudio 7, apo tichange tichienderera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove, 8 to 9 pm mure Zimbabwe, musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepa Instagram at BigMike3, BigMyke3, ndiyo username yangu. Nguva ndiyo yadyikanana anokoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove. Happy Easter. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba, Yesu simba rangu.
Vatereri ndino imba kuti muri nani mazuwa ano e COVID-19. Ini ndini Tanono Kawande mchikamu chedu chezo chitendero ndichiti gore rino chirwere che coronavirus kana kuti COVID-19 chiri kukonzera namo nendufu pasipose chichiuraya mazana nemazana evanhu pazuva. Gore rino makereke mazhinji pasipose akazivisa vatendi vavo kuti vasauya kukereke pasvondo reEaster asi kuti vashumire patelevision kana kuti paintaneti vari kudzimba dzavo. Umwe mufundisi wekuZimbabwe vari vekereke yeConcerned Family Ministry kuCalifornia, Pastor Fortunate Hobe, vane kereke inobatsira nechikafu muri dzisina chikafu chakakwana pamwe chete nevanhu vasina pekugara, vanoti hazvisiri nyore kurega kubatsira. Naizvozvo kereke yavo iri kuenderera mberi nebasa ravo asi vachizvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Tabata Pastor Hove kuti vatitsanangurire mashandiro ari kuita kereke yavo apo vanhu vazhinji vachinzi vagare mudzimba uye kuti vasaungana.
Isu sekereke nokuti ushumiri hwedu uri kuvanhu vasina pokugara vatinoti mahomeless population. Zvatakaita ndezvokuti takati vanhu vamire kumbouya nokuti utano hwavo hunenge huchikosha. Chinhu chatagara tichingotarisira mazuva ose nokuti vanhu vasina kuti vanogeza maoko, vakawana magloves. Saka takambomira asi vanouya mumwe nemumwe tichivashumira dunga munhu. Ndozvatiri kuita isusu. Kana kuti tinoenda tagara tine kusangana, tichifonerana, tichinamata nokudzidzisana. Saka taka simbisa bazi iroro reushumiri wedu iko zvino kungokurudzira vanhu kuti moyo yavo isaramba yakaderera namamiriro akaita zvinhu, vakurudzirike kuziva kuti Mwari ndiye anogona kuvaburitsa musituation yatiri. Nokuda kwokuti patakatarisana napo kereke ndiyo inofanirwa kuva iri mhinduro kuvanhu. Saka naizvozvo kuvharwa kwemasuo ekereke kunogona kukonzera kuvhiringika kwevanhu vazhinji. Saka vafundisi tinotoona kuti tinofanira kuramba takabatana navanhu tichitaura navo kuvakurudzira kana vane mibvunzo tichipindura.
Icheche yenyu inoitazve basa nokubatsira vanhu, muri kuzvifambisa sei uye pane matanho amunotora here kuzvidzivirira kuchirwere ichi?
Chokutanga chatinoziva kutizvo Kristu Jesu ndiye murapi mukuru, ndi great physician. Norutendo tinomira kuti Mwari vanotirwira asi hatingogumi ipapo. Tinozotora matano okupfeka wokuzvishongedza zvinotaurwa nehurumende, kupfeka magloves kuvhara miromo yedu kuitira kuti tisafema mhepo iya, kana kuti vanouya kuzodya chikafu vasatifemera, kana isu kuti tisazokonzera kuti vabate chirwere kubva kwatiri. Asi takaona kuti tiseushumiri ministry yedu kuti tivhare nokuti kwaita chirwere ichi, vanhu vanga vasina kwekuzonodya. So takatozoona kutizvo tinotofanira kuvhura samazuva ose. Vanhu vanouya togadzira zvokudya, vouya vodya tovapa mabhegi ekutakura ekunodya. Uye taona mhuri dzakawanda, vanhu vakashayikirwa nemabasa vaakuuya vachizotora chikafu kubva kwatiri. Hatingogumi ipapo. Guta rakatikomberedza reParis rinouya richitorawo chikafu. Kozoti kaunti yeRiverside yakatipa patinogara vanouya zvakare vachitora chikafu vachinofidha vamwe vanhu.
Ko zvino Easter yegore rinoi zvaya zviringika kudai, munozviona sei kuti murambe makabatana nevatendi venyu?
Izvi ndozvakakosha vahwande, kudzidzisa vanhu kuti kereke iri muhana haisi mubuilding. Saka naizvozvo kana akakwanisa kunovhura TV yake akashumirwa chinhu chakanaka, panotidzidzisawo kuti zviya tinoita zviya zvamakere kuti uyo andeve kuchechi yakati, ava kuchechi yakati, havaende kuchechi yakati. Kushaya mano wokukura nokuziva Mwari, kune vakatsaurirwa naMwari kuti vashumire kudurikidza neTV kana neredhiyo. Iko zvino vari kusumuka vachizadzisa gepi yakireitwa nevhairasi nokuti vedu havakwanisi kuuya. Takatovaudza kuti paEaster pano metenge muri kumba, asi hazvireve kuti hatiregi kurangarira Kristu Jesu.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru Pastor Fortunate Hove ve Concerned Family Ministry ku California. Ini ndini tanonoka wande dichiti ipa inesu zvekare zvondo rinouya apo tichikunzira chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesse Simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musure inawo zvakare. Vasousa kudya avakabatwa nechirwere checoronavirus nevamwe vatatu mhuri yavo vanoti vave kunzwa zviri nani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda bako VOA ndebe.